Mukuru weproject Vote 263 Vayangason Matete vauza vatorwe na umu Harare nasi kuti vaparwa chirongwa ichi mushure mokuona kuti vechidiki havasi kufarira nyaya dzekuvhota kana kutora zvigaro zveutungamiriri.
Program yatachifarira nasi program yekukurudzira vechidiki kuti vanonyorosa kuvhota nekukurudzirawo kuti hurumende through parliament inge ichiitawo maelectoral reforms anokwanisa kualawo kuti vechidiki vaparticipate maelections. Nekutuwa wechidiki chwa kuliza utingi wa chitura wa nsinsi mposi unge wa participate for public office.
Vati wakunze kushandisa nzira zinoshandiswa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission ZEC vachashandisawo dzimwe nzira itsva dzekukurudzira vechidiki kuti vavhote.
Supporting them Zimbabwe is not being attractive. Vechidiki vangu vachaasi kutifarai dzakawanda vailete dzakawanda kutukana. Saka takatsvaka nzira dzekuti tinge tichipedza vechidiki dzakafanana nekushanda nevaimbi nekuita atinoti kana masporting tournaments ekuti vechidiki vanhu vachimafarira.
Vaenderera mberi vachiti chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu eHarare, Manicaland, Masvingo nekumatebeleland nekuti umbowo kubva kuZEC hunoratidza kuti vechidiki vazhinji mumatunhu aya havana kunyoresa kuvhota. Vakurudzira veparamende nehurumende kuti vavandudze mutemo wesarudzo uye kuti ZEC ipiwe mari yakakwana yekuita basa rayo pamwe nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumirwe kuvhota musarudzo dza 2023. Vatiwo kutora zvitupa kunofanira kurerutswa uye kuitwa matunhu ese nenzvimbo dzinogara veruzhinji vachiti vechidiki vakawanda vanotadza kuvhota nekuda kwekushaya zvitupa. Imwe nhengo yeZimbabwe National Students Union ZINASU zvakare vari mudzidzi paUniversity of Zimbabwe vaNation Kosho vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa cheproject Vote 263 ichi.
Vechidiki vakawanda havana zvitupa. Chitupa is a requirement kana zvida kuregister kuvhota. So pavanoenda kunopiwa zvitupa mayouth havasikwanisa kutora zvitupa kozi varosvika unoda kumukira na 5 o'clock or 4 o'clock kuti ngo chinobata line kumakombe kuti upiwe chitupa. So it's a challenge kwashaya chitupa uchakwanisa ichi vasakwanisa kuregister kuvhota.
Vamatete vatiwo mari dzakatarwa neZEC kuti munhu akwikwidze musarudzo dzinotadzisa vechidiki kukwikwidza sezvo vazhinji vavo vasina churu kana zana remadhora ekuAmerica anodiwa kuti munhu akwikwidze senhengo yeNational Assembly kana kuti kanzura musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvatsinirwa nasachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni avo vatiwo mhirizhonga inoitawo kuti vechidiki vasapinda musarudzo vakatiwo zvakakosha kudzidzisa vechidiki nezvesarudzo.
Nasoya kakwana kuti kuvhota kwacho kunovabatsirei muupenyu kuti demokrasi yacho chini chii chinochinja akavhota kana kusavhota. So tirikuona kuti dzidziso yekukosha kwesarudzo inofanira kutanga vana vachiri vari muchikoro.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri muchikamu chevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Sarkozy Chuma vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotoriwo nechirongwa chekukurudzira vechidiki kuvhota che 1 million campaign.
Inova program inotageta mafirst time voters. Iyo program tirikuenda nayo kuzvikoro, tirikuenda nayo munharaunda dzatagara tichikurudzira vechidiki kuti vange vachinyoresa kuvhota. Then sebato isusu takataura kuti bato redu ibato remacitizens, bato redu ibato revagari. Vagari ndo vachange vachidetermina kuti ndiani achaita MP, ndiani achaita councillor. Zvazvinongoreva ndezvekuti vechidiki ndo vane majority, ndo vakawanda. Saka zvinongoreva ndezvekuti kana vagari vari vanozoselecta munhu vechidiki vane mukana mukurusa wekupinda vachinotora zvigaro nekuti ndo vakawanda.
Imwe nhengo muchikamu chevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira zvakanyanya kuti vechidiki vakwikwidze musarudzo.
Ndofunga makaona kuti president Mnangagwa ndipresident vane rudo nemayouth. Takaona vachipa mayouth mazvigaro kumaministry kumaparastate house. Takaona vamwe vachitwa madirector. Mukaenda mucabinet yedu yakazara nemayouth. Izvozvo zvinoita kuti mayouth participate zvakare.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC paurongwa hwekusimudzira vechidiki kuti vavhote sezvo mutauri wecommission iyi vaJustipa Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.